nhatenda kudare tichinoti dare rinzwe nekukasikira nyaya yedu yekuti vaya vanoshandira gauzo vave vachiburitswa mukubva muusungwa asi mutongi wacho paabatwa manje abvati iye mukuwerenga kwaita mapepa anofunga kuti inyaya inofanirwa kumira yozonzwika mangwana kana mazuva anotera zvichireva izvo kuti nyaya yedu manje haina kuzonzwika tatoda kuti nzwe nekukasikira kasikira tione kana vachikwanisa kubva vatoburiswa muusungwa muzuva ranhasi asi zvabva zvatonzi timirire mangwana vativo vanofunga kuti nekuti nhasi Africa Day saka zvichanetsa kuti nyangwe zvikanzi vaburitswe tiwane mapurisa acho kana kuti vanoshandako vanokwanisa kuti vaburitswe saka zvabva zvangonzi timirire mangwana
vapi kupomerwa mhosva yei pari zvino tiri kunzwawo kuti pane imwe yechipiri yavapo zvakare
vati vakuvapa imwe mhosva yechipiri yekudzikisira chibiro chemutungamiri wenyika vari kuti ivo indaa yekuti panga paine chipepa changa chiripo kumahofisi avo egaus changa chakanyorwa icho nameya wekusan francisco kuamerica saka meya iyeye muchipepa ichocho anotaura iye kuti haafariri zvinotaurwa navamugabe zvekuti haafariri vanoita sezvinomiririrwa nevekugaus saa vabva vati nekuti chipepa ichocho changa chakanamatidzwa nendava iyoyo vava vari kudzikisira masimba emutungamiri wenyika
saka mangwana zvinenge zvichifamba sei apa
mangwana zvatichaitaka kwakutongoenda kutangisa pasha zvichireva izvo kuti application yedu mapepa edu achaendeswa kwajudge president mukuru wepahigh court iyeye ndiye achazotitsvagira mutongi kuti ava achikwanisa kunzwa nyaya iyoyo mutongi iyeye ndiye achabva atipa nguva yekuti nyaya yedu ichanzwika
ko mhosva yekutanga iri kunzi kudii iya yekuti vainge vachifungidzirwa kuti vane zvinodhaka zvisingabvumirwe uye zvinhu zvine vanhu vasina kusimira kana kuti mapornographic videos
zvezvinodhaka havana kukwanisa kuzviwana vari kuti ivo mhosva yekuti vanga vaine zvevanhu vasina kusimira vati ichiripo mhosva iyoyo saka vaakutarisana nemhosva mbiri ndo dzavanenge vachidayira vari kumatare